Masikati yakanaka vatereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechitatu ndira 3/2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Ivan Zizininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vechidiki vanofungidzirwa kuti nderezanu PF vanorwisana nevechidiki veMDCT uye kuparadza midziyo pamuzinda webato iri weHarvest House.
Vanhu ava tazwa kuti vanga vachitungamirirwa nemukomana kana kuti tichiti anonziye gomwe anova muyuthi wezanu kana kuti anozikana semuyuthi wezanu. Izvi zvinhu zvatigumbura zvikuru nokuti zvaakutishamisa kuti ako izvi zvabva nepizve.
Asi mukuru wevechidiki vezanu PF muHarare vaGodwin Gomwe vanoramba kuti mhirizhonga yakaitika nezuro iyi ine chekuita nebato ravo rezanu PF.
It's the MDC versus phone dealers, not MDC versus Zanu PF. No, I was not there and andinini phone dealer andinini vanhu MDC.
Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, svondo rinouya yotarisirwa kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu vese vakasarira pakaitwa chirongwa chebiometric voter registration blitz icho chakapera mwedzi wapfuura. Vateveri vechikwata chenhabvu chemawarriors vachatora nguva yakati rebei vasati vaona chikwata chavo chiri munhandare mumitambo yakakosha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato rezanu PF mudunhu reHarare nezuro Manheru vanonzi vakarwisana nevechidiki vebato rinopikisa reMDCT vakaparadza zvinhu pamuzinda webato rinopikisa iri weHarvest House. Vechidiki vezanu PF ava vanonzi vakanga vakapakata zvombo zvinosanganisira pfuti vaitungamirirwa nemukuru wevechidiki muzanu PF mudunhu reHarare vaGodwin Gomwe. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti zvinhu zvakaparadzwa zvinosanganisira mawindo emuzinda wavo, chikwangwari chekuratidza kuti ndipo pamahofisi ebato iri, midziyo yemumahofisi pamwe nemagoni. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tanzwa manzwi okuti Manheru kwaita vanhu vanokwana gumi navashanu kana kupfurikidza zvishoma taine. Vari vanhu vezanu mayuth ezanu vauya pamuzinda wedu weHarvest House. Ndokutanga kuita bongozedzo ipapo vachipaza mawindo, vachida kutopisa building, kutovesera moto building kuti itsve. Vanhu ava tazwa kuti vanga vachitungamirirwa nemukomana kana kuti tichiti anonziye gomwe anova muyuth wezanu kana kuti anozikana semuyuth wezanu. Izvi zvinhu zvatigumbura zvikuru nokuti isu tatichifunga kuti sazvo nguva nenguva tinonzwa president Mnangagwa nevamwe vavo vatungamiriri vezanu PF government vachiti ivo toda runyararo, toda maelections kuti aite murunyararo, hatide zvebongozozo, hatide zveviolence. Zvaakutishamisa kuti ako izvi zvabva nepizve.
Pane zvaparadzwa here pamuzinda penyu ipapo?
Ndaona mawindo peni, mafrand window pens ose aya akakura ayaya ose aputswa. Aputswa kupwanywa kupwanywa zvitero zvotanga itoputswa kuda nezvinhu zvakaita sematombo makuru kana kuti nema iron bars. Nokuti mawindo andinoziva kuti mawindo akakura, mawindo akasimba, zvokuti ukaona wakwanisa kunge uchiputsa windo rakadaro unenge watoshandisa chombo chakasimba uyezve simba rakasimba. Zvinhu zvitaridza kuti nyaya dzeugandanga idzi hasati dzabuda kune mamwe mayouth ezanu PF.
Asi makwanisa here kuti munge muchimhangara kumapurisa chiitiko ichochi?
Tine vakuru vedu maofficers eparty, matechnical persons vedu anoshanda paHarvest House. Ndinotendera ini nezvanhanzwa kuti vakwidza nyaya yekumapurisa hongu nyaya yaripota kumapurisa.
Asi vagoto tinonzwawo kuti vechidiki vebato renyu vamwe vanenge vari paHarvest House hanzi vagara vanoenda kunodena vanotengesa mafoni paZimex Mall ipapo vachivatorera mafoni. Handizvo here zvazoita kuti paite hondo idzodzi?
Kungotara kwano zawa wanoda kungo nunga nema wachungotara zisisho. Nukuti mayuti edu isu wanogara kana wanengu waripo pa jutu wanogara waripo pa basa. Kuzimekismo wanga zenda zuwa shino dei. Nukuti zimekismo unutuwa mushaka unutukalo nzimo unutenge so zakasiana siana mafoni mbachika butu nesu zakadaro. Eva mayuti edu awana chinangwa chavanga wanacho. Chukutu wangaenda kuzimekismo wa shitu wanu laguna udena wano. Sivatu denu wandivo nukuti chirongo wana maitikiru wa zaitika. Chino tuchikisa kuti wanu wangati wawuya wopaza mawindo woda kupisa building ya Harvest House. Jonzi mayuti edu waenda kuzimekismo wa jina kutora mafoni. Oku ondikangutu woku shai wawo shukuta wala shino msoro. Kungutu wawano wanenga wabatu wane mosha wawano shaya shukuta wala. Wongo zaone paano kuna napo kutiva wande nemunwe asinya ilipo ilipachena utindova dena, ndova tanga msindo.
Avo wanga vari mutauriri we MDC tiva Obet Gutu vari parunare muharare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Simukuru wewe chidiki muzanu PF mudunu re Harare. Vagodwi ni gomwe vanoramba kuti bato ravo rine chekuita nekurwisana kunonzi kwaitika pamuzinda we MDCT uku. Vachiti ivo semanzwiro avakaita vechidiki ve MDCT ndivo vakaenda kunorwisa vanhu vanotengesa nharembozha muzimex mall vaine chinangwa chekuda kubvuta nharembozha idzi. Ngatinzwei vachitsanangurira Jonga Kandemiri we Studio 7.
Handina kana chimeketisipe kutia panyaya. Ndasanga kutorotza gonyaya after chisekleten chaiti waka kutamisa imeji esta nangu. Ndanda wa kandemiri ndi kuti a incident a ina kutanga na askwete. Anzi ziri kutopota chitika. Vane vipa Harvest House. Ni team ronzi tatijamu gari ku epwezi. Right? Vane kupota wa chienda pa zimix mo. Vono provoka vane pa zimix mo. The moment ipa antanga kurisa na vanu. Timuri me ratu ravo ratu. Rinenge chitobira wanu mafoni. Rabira wanu mafoni vwa manya pa hapis. Unu pinda mgedi la hapis. Uwa mga bara gedi. Anima zoziza. So, kato ndo kutu wanu wakato batwa. Pani mi vizende kato tika last week in mtuwa set. So, it's MDC versus phone dealers. Not MDC versus ZANU-PF. No? I was not there. And andini ni mafoni dealer. Andini ni wanu MDC ni. Kisa nyati sani kisa kuti kwa message ya ndawana chivirengwa chundi kuhunga youth leader kudidi at the moment nekupinda kwa kata president nezo haru kutaura uondo ya ndinu ita nevana I'm always sober minded and medu wala nekutu mba nje I'm always sober minded ndeta uondo ya nevana yei ndiyei uondo ya ndinu ita nevana kwa hansi kwa hizi kwa puti kwa hizi kwa puti inini nekusikana kwa ndinu ita ndoli ita wana maskati makina kuna uleta uondo
Saka mchaita sei panana mangwani matano hapa mchatora
matano andino tora ekuti e message iri kusekuleta mu WhatsApp isina stare munhu ainyora andiona no we MDC kana chibisa stare angu pasina zita ndimurudzisa chikuti nini vanhu vakabvisa madokes vagurisa kama mafoni ikutorwa mafoni vanhu ve MDC vachiva vachitibira mafoni vagurisa kama madokes ini ndina foni andatorirwa ini I was not there it is makes more and it so imimi mkato piyo mafoni namba ilanu wakabilo mafoni viku zimix mwa kunda kukumwe alupinda papi panyayi huku utai andiji inyayi krimina wa ine aine kana nene mtakana we party we zanupifu tota uwa zidaira apana paruparumbo kwana mafoni dealers against MGC tax ziriku baba ando ando tizi ilapa hafes according to information and answer hawaku tizi ilapa SK zanupifu anarubaba mafoni hawaku tizi ilapa harare province offices hawaku tizi ilapa hafes ende mawitness acha ari kunzi vanhu pasimeka ndinga makoni saka gomwe nezanupf zvirupinda papa zanupf na gomwe zvirupinda papi pa criminal activity iri pachena iri so open kuti vanhu pasimex vacho vane maandira vakaita even chero mukakumbira mapurisa kupa mafoni namba mofonera 10 wakunda kuti gomwe ari kupinda papi panyaya iyi uye zanupf zvirupinda papi vana sokudza ichitsotsi chimwe chana vanhu MDC aite festival dzaiva mukupolice ku central kuti izvi ndiye pazimeti yane nguva yakadichika vakudzi vokudzi mokudzai mwakunda kuti idambudziko racho ndeekiti iri kujika ende ZANU-PF iri kupinda here pane parumbo pakataura nezve ZANU-PF here vokudzaika kuti iri kupinda papi ZANU-PF hatitengese mafoni kuZANU-PF
Mutungamiriri wevechidiki muzanu PF mudunhu reHarare vaGodwin Gomwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, sondorinouya vachatanga chirongwa chekunyoresa vanhu vese vakasaririra pakaita chirongwa chebiometric voter registration blitz icho chakapera mwedzi wapfuura. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu ese munyika kutanga musi watendira kusvika musi wa 8 kukadzi kunyange hazvo vakuru veZEC pamuzinda wecommission muHarare vange vasiri kudaira mafoni avo. Mukuru anoona nezvesarudzo mukomishen iyi mudunhu remashonaland west vaAustin Ndlovu vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chiri kuitwa chichitevedza nzvimbo dzine vanhu vakazopiwa zvitupa pachena nemahofisi emabharani mukuru wehurumende registrar general. Chirongwa cheblitz chadarika. Vandlovu vatiwo chirongwa ichi chiri kuitwa kugadzirisa zvichemo zvevaiva nevabereki vanobva kunze kwenyika avo vainge vasingabvumidzwe kuvhota. Vanoti zvichitevera mutongo wedare repamusoro vanhu ava vave kuzonyoreswa pasi pechirongwa chemopap icho chiri kutanga svondo rinouya. Munambudzi gore rapera dare repamusoro rakati vanhu ava kana kuti maaliens vanokwanisa kuvhota kana vakaburitsa humbo hunoratidza kuti vabereki vavo vanobva kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi nemufaro sezvo chichipa mukana kune vaya vakashaya mukana wekunyoresa pazvirongwa zvapfuura. VaMaduku vanoti vanhu havafaniri kutambisa mikana yakadai sezvo ichivapa mikana wekuti vakuzokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo.
Chichemo chatanga tagara tingori nacho isusu emasangano akasvimirira chekuti pakwanisa kuita mukana wekuti munhu wese anda kurejesa kuvhota arejese kuvhota, nekuti ndonyaya yagara iri yatingati outstanding. Saka chirongwa ichi tinochitambira zvakanyanya. Tiri kutikurudzira vagari vemuZimbabwe vechidiki vese vari kunyika dzakaparadzana South Africa, UK and so forth kuti ndiwo mukana watawana wekutoya kutizoregister kuti tikwanise kunge tiriwo maparticipants ekuti tigadzise nyika yedu mune ramangwana.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu atiwo zvakanaka kuti nguva yekunyoresa kuvhota iwedzerwe kuti vese vanokodzera kuvhota vaende kunonyoresa.
Kuwedzerwa kwemazuva ekunyoresa kuvhota kungangobatsira nekuda kwekuti mukatarisa kupiwa kwakaita mutongo High Court zvichiita maererano nevanonzi vabva kure vaya maaliens vakanga vatadza kuregista chinzavana ugari wemuZimbabwe vanokwanisa kudi kuchiwanawo ugari wemuZimbabwe vachiregista nekuwedzerwa kwaita nguva iyi. Saka ndoona sekunge zvichabatsira.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirirwa navaWalsh Mincube vaHenry Chimbiri vakurudzira vese vasina kunyoresa kuvhota kuti vashandise mukana wavari kupiwa neZEC uyu. Mukuru muboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai mudunhu reHarare vaDenford Ngadzore vati apa ZEC yaterera zvichemo zvavo.
And also, I think it's part of our reforms MDC that I advocate. But I think we have to vote. I 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 have to vote. So I think it's part of our reforms.
I have to vote. I have to vote. I have to vote. I have to vote. VaNdlovu vati kunze kwemopap vanhu vanokwanisa kuramba vachinonyoresa kuvhota kunyange pari zvino kumahofisi avo ari mumatunhu ese munyika. VeZEC vari kugadzira gwaro revavhoti idzva rebiometric voter register iro richashandiswa musarudzo dzegore rinouya, uye izvi zvinotevera kubviswa kwebasa iri kubva kumahofisi aregistrar general. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave, mazuwa ose. Musakanga na kuti tichange zveti chitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko mochaga pakanzi like mubva matifarira. Toku yeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare inoti iri kukurudzira vagari kuti vashande pamwe chete nemapurisa ekanzuru uye vabate vashandi vekanzuru ava sevashandi vavo kwete sevavengi. Izvi zvinotevera zviitiko zvekurohwa kana kutadziswa kushanda nemazvo kwemapurisa ekanzuru neveruzhinji. Tabata mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe zvizhinji.
Mapurisa ekanzuru ari kusangana nedambudziko rekurohwa nekutemwa nematombo nevanotengesa mumigwagwa uye nevemakombi vanenge vasingateerere mutemo. Vanotengesa ava nevanoita zvemakombi vaisa mutemo mumaoko avo, vaakutongoti vakaona mapurisa vomatema vomakuvadza. Kutaura kunoku kubva tanga kwaita kubva think muna November tine mapurisa anosvika iwo 33 vakuvadzwa. Mukaona mapurisa ekanzuru ibvai maziva kuti vanhu vakangokuchengetedzai ugaro hwenyu muguta. Musavaite vekuti mukavona mombunyikidza morova. Kuvarova kunoita kuti guta redu riende kusina kunaka nokuti tenge tisina mapurisa. Mapurisa anochengetedza property yenyu muguta, anochengetedza security yenyu muguta, anomeka sure kuti vanhu vari kuita zvinhu zvinotenderwa here. Iko zvino kutaura kuno mapavements emuguta anotadzika kufambika nevanhu vanenge vachitengesa. Vanhu vauya kuzoita shopping yavo muguta, kutenga maschool uniform, kutenga magrocery, vanotadza kutofamba muguta nenyaya yevanhu vanenge vakazara mumastreet. Saka ndiro basa remapurisa ekanzuri iroro. Iko zvino vemakombi vanongoti paangofungira kupaka, paangofungira kumira, anobva atomira. Izvi zvichitadzisa futi kufamba kwakanaka kwevagari muguta. Saka ndoati kuti mapurisa ekanzuru ndine mamaona ari kuuya kuzokubatsirai kuita basa renyu zvakanaka. Saka musavarove.
Chatingati chiri kunyanya kukonzera kuti mapurisa ekanzuru ave nekurwisana nevagari vemuguta chii?
Apa hatichati kurwisana nokuti ndo vari kutongoti pavaitira basa votorohwa. I think vanhu vane panga pane kamweya kake kungoti tinofanira kungoita zvinhu zvedu pasina munhu anotitiura kuti ichi chiitirai apa, ichi chiitirai apa. Vanhu vanga vangopindwa nemweya wekuda kuita zvinhu zvisiri pamutemo.
Zvino imiwo sekanzuru matanho amuri kutora kuedza kugadzirisa dambudziko iri ndeapi?
Matanho atiri kutora one chikumbiro kuvagari kuti vanzwisise basa remapurisa kunyanya. Vave neappreciation yekuti mapurisa basa ravo nderipi uye safety yavo kana mapurisa aripo inenge iripo sei. Ndokurudziro hombe yatinayo. Uyezve tiri kukumbira kuti tishanda nemapurisa ezita rapi nekuti ndo vane maarresting powers. Kana pachinge paitika bongozozo rakadaro, pachinge patemwa mapurisa, totokumbira kuti vanenge vaita basa iroro, vanenge vaita zvakaipa izvozvo, vabatwe vaendeswe kana kumagare emhosva kana kuti vasungwe. Ndo zvatinenge taakuita. Asi hatidi kutombosvika kwese ikoko, tinoda kuti tingosvika pakuziva kuti vanhu vazive kuti mapurisa anoshandwa nawo, mapurisa vana vedu, mapurisa ihama dzedu, ihanza dzedu, ngana baba vedu, vanin'ina vedu, ngatishandei navo kwasi kunge tichiita guta rakanaka.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vari pasi pechirongwa chemaguta cheCommand Agriculture vanoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka. After Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunonoka kuwana zvekurimisa zvichaita kuti vanonoke kudyara, izvo zvichadzikisa gohwo ravo mwaka uno. Mumwe murimi wekubhaguta vaAmos Ndarama vanoti havasati vapiwa mafotereza nemishonga wesora, asi vakapiwa chibage vakadyara icho chave kuda kufotereza.
Ya, ini dambudziko rikuru fanike pachezo vangu ini. Asi dambudziko rangu handinaro ndire fetirizi. DNA hadia kunyanya dambudziko iri pakusagura kuti mishonga futi inodiwa fertilizer inodiwa because ni two doses zvinenge zvisimbisisa pakuzwana kwacho ndokunenetsa manje ndiri kuziva nzira kungova zvati ukafamba nenzira iyi unowana ukafamba nenzira iyi unowana.
Mumwe murimi anga akamirira fertilizer nemishonga wesora vaJackson Warara vanoti chirongwa cheCommand Agriculture hachisi kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kupiwa mbeu nefotereza shoma zvichienzaniswa nepavari kurima.
Apa mainputs munhu apiwa 1 hectare ane contract ye 10 hectares mangwana apiwa mushonga nhasi apiwa mbeu haana fertilizer yekudyarisa.
VaHarara vanofungidzira kuti pane vanhu vari kuita kuti chirongwa ichi chisafambe zvakanaka mubato reZANU-PF sezvo gore rakapera chakabudirira. VaHarara vanoti makakatano akamboitika mubato iri kuti ndiani akatungamira chirongwa ichi pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. VaHarara vanoti zvekurimisa zvakaita sembeu nefotereza zvinofanirwa kupiwirwa kunorima murimi kwete kudhorobha.
Kasabati chikaripo kubva pakatanga kufaitwa ED maybe ndopakatanga kufaitwa komanda noti paipapa inongopuwa zvakanaka noti vadhumeni anenge aripo dhumena ruzi vanhu vake vaakarejesa muvillaji yake unonzi raiti rori mudhumeni rauya iro vakati fetereza yenyu ndeyenyu zvapera zvanhuomesa kuno GMB.
VaNdarama vanoti kunonoka kunaya kwemvura pamwe nedambudziko rekushaya zvekurimisa kuchadzikisa gohwo ravo zvikuru mvura ikasanaya zvayakaita gore rapera.
Yakatanga nemisitiriyazi handizi mvura ya iri shortage kwayakatanga nako saka kunoti yakatoputsaputsa zvimwe zvinhu nekuti zviruma zese zvinenge zvata se zvapera basi zvapinda dambudziko kuti tadzokera futi mashure.
Mumwe murimi wechidzimai anorima kumakonde asina kuda kuzivikanwa nezita anoti dambudziko ravachaita nderekuti vachazopiwa mafotereza nguva yapera asi hurumende ichitarisira kubhadharwa kana varimi vakohwa. Varimi vari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture vanosungirwa kuendesa matani mashanu pahekitari imwe chete mushure mekupiwa mbeu, fotereza, mushonga wesora pamwe nemafuta etrakta yekurimisa semubhadharo. Gore rapera vaitungamira chirongwa ichi uye vave mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanoti vakawana matani mamiriyoni maviri vashandisa madhora mamiriyoni mazana mashanu izvo zvakaita kuti munyika muve nechikafu kudarika mamwe makore. Asi mukuru wechirongwa cheCommand Agriculture mudunhu reMashonaland West amai Edna Shabari vanoti havasati vanyatsononoka uye vanotarisira kuti varimi vari pasi pechirongwa ichi vachakohwa zvikuru sezvavakaita gore rapera. Amai Shabari vanoti varimi ava vakasarudzwa zvichitariswa kuti vanokwanisa kuita madiridziro kana mvura ikasanaya sezvinotarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Apa Chigoriwa.
Vateveri vechikwata chenhabvu cheMawarriors vachatora nguva yakati rebei vasati vaona chikwata chavo chiri munhandare mumitambo yakakosha. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotiudza kuti zvinhu zvakamira sei.
Murongwa wemitambo yegore rino wabuditswa neve Confederation of African Football CAF Zimbabwe iyo yanga ichifanira kutamba neCongo Brazzaville musi wapo kurume mumutambo wavo wechipiri we 2019 Africa Cup of Nations yave kusangana nechikwata chimwe chetecho musi wa 7 Gunyana muBrazzaville. Izvi zvinotevera kusandurwa kwaitwa mazuva akafarira kutambwa makundano e 2019 Africa Cup of Nations neve CAF ava kuti vape mukana yegadziriro yakasimba kuzvikwata zvemuAfrica zviri kuenda ku 2018 World Cup. Mitambo ye 2019 Africa Cup of Nations iyo yakaifanira kutanga muna kurume yambomiswa zvichitevera chikumbiro chakabva kuNigeria kuti zvikwata zvemuAfrica zviri kuenda World Cup muna chikumi zvinoti Senegal, Nigeria, Egypt, Morocco neTunisia zvipihwe mukana wekutamba mitambo yekuedzana masimba panguva iyo zvanga zvifanira kutamba mitambo yemaAfrica Cup of Nations qualifiers. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti zvanga zviri nani kuti zvikwata zvemuAfrica izvi zvitambe mitambo yemaAfrica Cup of Nations iyo zvanga chizowana gadziro yakasimba pane mitambo yekuedzana masimba iyo zvikwata zvavachatamba nazvo zvinokwanisa kuregedza kutambisa vatambi vazvo vane mukurumbira. Asi muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti nguva ichange ichitamba zvikwata zviri kuenda World Cup iyi inguva inofanira kushandiswa neve Zimbabwe Football Association kupinza chikwata chemaWarriors mukamba kugadzirira mitambo ichatevera.
Apa patinofanira kutoti toita kana mwedzi chaiwo vakomana ava vari pamwe chete vachitrena pamwe chete kuitira kuti pavanozotambawo mutambo haiwa havanenge vachiwirirana.
Mawarriors ari kutevera mutambo wavo neCongo Brazzaville nemumwe mutambo neDemocratic Republic of Congo uyo vari kushanya kuKinshasa musi wa 10 Gumiguru. Asi Mawarriors ari pamusha neDRC yacho mazuva matatu vachangobva kushanya kuKinshasa asi uyu mutambo unenge wave muNational Sports Stadium muHarare. Mutambo uyu uchateverwa nerwendo rweMawarriors kuLibreville uko vari kunotamba neLiberia musi wa 16 Mbudzi vachipedzisa makundano aya vari pamusha neCongo Brazzaville musi wa 22 Mbudzi apo DR Congo inenge ichitamba neLiberia. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenda kuma 2019 Africa Cup of Nations Finals ayo achaitirwa kuCameroon munandira wa 2019. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaStanford Motsi vanoti kuti maWarriors abudirire mugungano iri hurumende inofanira kubatsirawo nemari sezvo nhabvu iri iyo iri kusimudza zita renyika.
Ndekumbira kuti hurumende ikwanise kutisirawo mari yekuti isumudzirewo bhora remuno nekuti ndo zvatakwanisa kuonekwa nazvo chikwanisa kunge tichiita ende hurumende inofanira kuzviona kuti vakomana vachidzambwa vaitei.
Zimbabwe yaive iri kuma 2017 Africa Cup of Nations Finals kuGabon uko yakapedza iri pachinhano chekugumisira mugungano rezvikwata zvina ine point imwe chete chete. Mawarriors ave kurairidzwa naSunday Chidzambwa mushure mekumborairidzwa naNorman Mapeza mumutambo wavo wekutanga we 2019 Nations Cup uyo vakarova Liberia 3-0 muNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vechidiki vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU PF vanorwisana nevechidiki veMDCT uye kuparadza midziyo pamuzinda webato iri weHarvest House. Asi mukuru vechidiki veZANU PF Marare vaGodwin Gomwe vanoramba kuti mirizhonga yakaitika nezuro iyi ine chekuita nebato ravo reZANU PF. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga.